Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 27 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tendo watu mafani kwa kwanesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezinezuri mchirongwa chedu cha nasi.
Guru kotaru jumatunu vasevi ya kasukuere vano misabasa kanzuru yose chitungwiza vachipomera mosha ya kuitazo uori.
Vagari vekumarondira vota mbira ni mfaro michina yu biometric voter registration asi vachiti avana chivimbo nezek mkuita saruzu za kachena.
Nyanzvi munyadzo zvematongero enyika dzinoti zviri kuitika mubato rezano PF zvinoratidza kuti bato iri harina kugadzikana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mashoko atiri kutambira anoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhi yakasukuere. Vambo misa basa kanzuri yose chitungwiza vachipomera mosha yekuita zveuori. Kanzuri yechitungwiza ine makanzura makumi maviri nemashanu. Vambo miswa basa ava vanosanganisirawo meya wechitungwiza waFilipi Mutoti avo vabvuma kuti ichokwadi vakasukuere vashandisa masimba avo pasi pemitemo inobata maguta kuita izvi. Ngatinzwei vaMutoti vachatsanangura zvatora nzvimbo muhurukuru yataita navo.
Ichokwadi vakasukuere vamisa makanzuro ese basa nenyaya yekuti kanzuro yechitungwiza yane nguva yakareba isina kutambirisa vashandi. Saka muna December management yakati kumbira kuti semakanzura zvese kuti titore mari yemusteti account tibhadhare vashandi then yozodzoserwa after 2 months. Saka taita saizvozvo finance director vakabva vadzosera mari inoitawo 100,000 havana kuzokudzosera ese 140 because mari yacho inga chinoita saka yatamisirwa kunzi imi makakweritirei mari musteti account tichipavashandi kuti vatambire.
Imi makanga musina kunge mavazivisa here segurukota rinoona zvekutongwa kwematunhu uye kuteera mutemo wemakanzuro?
Takanga tatovazivisa ndobva ana taunkwekwedu ndobva ati tapuwa mukana kuti titore mari iyo. Saka tisati tavakuzwa kuti vanga vasina kuwirirana but isusu semakanzurazo vatangoti tiri vashandi vatofanira kutambira zvekuti vaende Christmas vasina mari tibva tatora muakaunti meme tinodzosera. Saka ndo inhaurumwa yatamisirwa.
Saka matambira sei kumiswa kwamaitwa mabasa uku?
Tangodzi tiri responde pa1 wiki saka ndatizvizvo zvangoitika nhasi saka tiri pakati pekuti kuresponda tinoona zvakamira sei.
Tinozwawo kuti vakasukuire vari kupomerawo mhosva dzakawanda dzinosanganisira dzeuori nekugoverwa kwemastendi nezvimwe zvakadaro. Imi muri kutambira sei zvipomerwa izvo?
Ini nikoko samei handina comment nezvazvo but ndikudongone comment ne miswa kwataitwa sekanzuro yechitungwiza izvo zvinonyadza vari kupomerwa handina chokutaura. Ipapo zvatongoti kachamadzwa nekuti likely wangorudo wakangodaidzira nonde vari muziro kuti vada kuona makanzura sene management hatitaudziwa kuti inga iri nyaya yakadaro.
Saka madzingwa pamwe chete nemakanzura ebato rezano PF here kana kuti ndeve MDC chete?
Makanzura ese 325 i resolution yatakapasa tese takakwana 325 saka hapana asarudzwa tangomiswa tese takadaro.
Munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here izvo?
Maitira azvo nyange munhu wetakachamadzwa nyange ndinga kachamadzwa ndisina kuziva kuti zvinhu zvaizvo zvakamira sei bhozi kana kutarisa bhozi papapo takaona asiwa kuzvii.
Vambomiswa basa sameya wechitungwiza waFilipi Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
vagari vekumarondera vanoti vanotambira urongwa hwekunyoresa vavoti webiometric voter registration kana kuti BVR vachiti hunoderedza mukana wekubirira sarudzo. Asi vanoti havana chivimbo necommission yesarudzo inotungamirwa naJustice Rita Makarau chekuti inokwanisa kuita sarudzo dzakachena gore rinouya. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsanangura urongwa hweBVR wange wakarongwa neZimbabwe Election Support Network mumusha weDombotombo kumarongera nhasi, vagari vemuguta iri vati vanozviziva kuti chirongwa ichi chinoderedza mukana wekubirwa, asi vanoti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanotiwo sezvo pakushandiswa mitezo yevanhu yakaita sezvigunwe, maziso nezvimwe, vanhu vanogona kupinda mitsekwende yekudamburwa maoko sezvakaitika muna 2008. Vachairman Mataka vaudza musangano uyu kuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC vanofanira kuona kuti urongwa hweBVR hauzoshandiswa kuvhundutsira vanhu.
Takaona tichiita matambudziko kana tichiita kusvika kumaelection kazhinji, pari kunzi vakashandisa tambo, maziso netsiye dzambotaurwa namukoma Vhirere. Handizivi muna munhu yehistory yemashort sleeve nemalong sleeve. Hatizobatira kudamburwa kwevanhu vakawanda maoko here kuitira kuti musi wacho nekubvisa kwavo maziso handitika ndoinova mubvunzo zvangu wanadati ndibvunze.
Vatiwo kunyange hazvo urongwa uhwu hwakanaka chose, vanoti hapana nguva yakakwana yekudzidzisa vanhu pamusoro peurongwa uhwu. Mashoko aya atsimirwa namai Viola Nyawasha vanogara musha weParadise, avo vati vazhinji kumaruva havana ruzivo pamusoro peBVR.
Inini zvakafanani senini personally ndinombanzwisisa advantage yangu ndeyei yekuti ndinovhota chiprobiometric, asi chengere zhinji dziri kusha dzikwanisa kunzwisisa why time yavakanonoka kuti kuzivisa vanhu ivo ngasabhese futi maguta ngavaende kumaresepsionis nekuvareseva kuti vanhu vanzwisisa vachitsanangura kune vanhu vechikuru kutanzwisisa kuti chii chakakoshera kuti vanhu vavote.
Mugari wemarondera amai Elizabeth Garimoto vati kunyange hazvo vachifarira BVR chishuwo chavo change chiri chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika dai vakwanisa kunyorosawo kuvhota vari kwavanogara.
Chatikunyeshinezvechekuti kana vaitwa biometric voters taana yakanakira pakuti vakafa havachakwanisi kuvhota, nekuti zvakafana neti voters roll yakanga iriko yaikondonera manhu vakafa bhati vaitongona munhu yaakavhota iye asipo vachizobatsira kuti koningi zvaanenge akafawani ko avhota sei. Saka handizopetitinoti inowe chirongwa chavo chakanakisa, asi davangotiitira sevha kuti vari kunze vakwanisawo kuvhota.
ZEC inoti ichatanga kuumba gwaro idzva resarudzo dzegore rinouya mwedzi unouya, nechirongwa ichi chichaitwa kusvika muna mbudzi. Pari zvino ZEC iri kutoedza michina iyi iyo iri kubva kumakambani ekugermany nechina kuti inoshanda sei isati yatanga kunyoresa vavhoti. Vamasimba Ruzvidzi vanoti havana chivimbo chekuti ZEC inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Vari Zvidzi vaudze Studio 7 kuti vanotambira zvikuru chirongwa cheBVR, asi havasi kufara kuti ZEC iyo inogara ichipomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutsigira bato reZANU PF ndiyo iri kutungamira chirongwa ichi.
Chekutanga ndechekuti tine kakugununa nebhodhi yacho yeZEC iri kurana maelections independent wayo considering history yavo sevanhu vakaapoindwa negovernment ino yatiri kurwisana nayo ichiramba kugadzirisa mareforms.
Amai Hitha Koga ava nemumwe ange akamirira zesini pamusangano uyu vati vachatora zvichemo zvevanhu vozvitora kuZEC hurumende neparamende.
Tiri kuedza nepatinogona kuti tinge tichikurudzira kuti maelections aramba achifamba zvakanaka. Zvatinotaura muno mazvigumire muno tiri kuzviendesa kumusoro nekutraya our best.
VEZEC vatadza kuuya kumusangano wanhasi vachiti vange vakabatikana nechirongwa chekuedza mashandiro emishina yeBVR. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vebato reZANU PF marondera kuti sei vatadza kupinda musangano wanhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Ndakamirira Studio 7 marondera, ndini Ivan Chifera.
Gurukota rezveutano vaDefti Parrenyatwa vavhura zviri pamutemo imwe nzvimbo ichange ichiongorora pamwe nekurapa gomarara inonzi Onco Care Cancer Treatment Center. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Kuvhurwa kweOnkoke Cancer Treatment Center kuri kutarisirwa kubatsira vane chirwere chegomarara kuti varapirwe munyika, kwete kuti vaende kunze kwenyika kunorapwa. Onkoke Cancer Treatment Center ndonzvimbo yekutanga yakashumirira uko vanobatwa nechirwere chegomarara vanowana vana chiremba vese vane chekuita nekurapwa kwechirwere ichi vari panzvimbo imwe chete. Nzvimbo yeOnkoke yakavhura kune veruzhinji muna chikumi gore rapera. Vadonans Kangausaru ndeumwe wavakarapwa panzvimbo iyi, avo vanoti vakanyukurwa mudambudziko guru. VaKangausaru, avo vanorarama neHIV and AIDS, vaive vaita lymphoma cancer vachifanirwa kuenda kuIndia asi vakakundikana nekuda kwokusheya mari kusvika vazobatsirwa. VaKangausaru vaudze Studio 7 kuti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kucharerutsa upenyu kune vanobatwa nechirwere chegomarara.
Nokosha pokuti ndana ndine kuIndia unorapwa. Kuvhura kwenzvimbo ino kuti upenyu hwareruka muno muZimbabwe. Hapana nhu achaenda kunze kwenyika unorapwa. Takapa muZimbabwe zviri nyore. Chibuda muzimba dzedu chiona treatment iri right muno muZimbabwe uchibva mumba. Zviri zvinokosha. Kudai vaudza masosi panapa vakaona kuseva nyika isa nhuvaziva. Because chuta tena naende kunze kwenyika kusaziva kuti kweOnkoke iripo. Banduri vandavai pano paOnkoke. Parikubetserwa nemapurisa akachipa. Even uri medical aid yako. Chiri $20 panguva baba chena pano Onkoke.
Kanzura wa Ward 8 kunova kuna kliniki iyi va Christopher Mbanga vakashaikirwa nemudzimai guru rapera nekuda kwegomarara ramapapu. Vambanga vatiwo vane chivimbo chekuti kuvapo kwenzvimbo yakadai kuchabatsirawo veruzhinji kuti vaongororwe nguva nenguva kuti vanowanikwa vaine chirwere ichi vabatsirwe gomarara risati rapararira.
Ndafara zvikuru kuti tavhura nzvimbo yakafanana neOnkoke Care. Chava nzvimbo ichabatsira vazhinji vari kurasikirwa noupenyu hwavo maererano necancer, nokuti vanenge vanonoka kuti ionekwe kuti cancer rudzi. Ndinofunga kuti ichabatsira vakati wandei. Tiri kuda kukurudzira vanhu kuti ngavauye vachiongororwa nguva ichiripo kuti vane cancer here kana kuti kwete.
Vaparire nyatwa vatiwo nekuda kwekuti chirwere chegomarara chiri kukwira zvakanyanya munyika, vati sehurumende vave kuzorwisa chirwere ichi sezvakaitwa dambudziko reHIV and AIDS.
Nyaya yecancer inoda kurwiswa zvikuru. Ndacancer yawandisa muno munyika, iri kuramba ichikura gore negore. Saka isusu tiroda kuti idzikire. Muchaziva imi kurwisa kwotakaita chirwere chemukondombera cheHIV. Kuti takabva kuma National AIDS Council tichidzika kuma province tichiita madak, anonzi madak aya, takuda zvimwe chete zvo panyaya yecancer. Kuita madak anopinda achitaura nenyaya yecancer chete kumamisha, kumadzimambo, kumaheadmen, kuti vanhu vazive nyaya yecancer. Ndozvo tiri kunyanya kukurudzira izvozvo.
Vaparinyatwa wapo yambiro kune veruzhinji kuti varege kunwa zvinodhaka pamwe nekuputa fodya, izvo zvavati zviri kuwedzerawo kukwira kwechirwere chegomarara.
Totaurira vanhu zvinhu zvinokonzera cancer, kunyanya zvinhu zvakaita sedoro. Doro hwawa vanhu havazive bahwii kuti hwawa pachawo hunoita kuti uone imwe chanzi hombe yekubata cancer. Netobako kuputa fodya zvindambotaura izvozvo, tinge tichida kuti vanhu varegere kuputa zvakanyanya. Saka tinenge tichivataurira mafactors anoita, anonzi marisk factors anoita kuti zvinhu zviwande zvirwere zvaka.
Mukuru weOnkoke vaBendeda vati chipatara chavo chine mishina yose inodiwa kubva mukuongorora kusvika mukurapa chirwere chegomarara. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakavhenekwa muna 2015 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuLondon asunga mumwe murume anofungidzirwa kuti anga achironga kuita zveugandanga mushure mekuwanikwa aine zvombo ari pedyo nedare reparamende pamwe nemuzinda unogara mutungamiri wehurumende amai Theresa May. Mapurisa anoti awana mapanga asi panga pasina njodzi yaigona kuwira veruzhinji chiripo riposhwo.
Gwaro raburitswa nevanoshanda vachipa rubatsiro muSomalia rinoti Kenya neEthiopia dziri kushandisa chisimba chakanyanyisa kuvanhuwo zvavo vemuSomalia mukuedza kumisa kurwisa kwemiganhu wenyika idzi nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab.
Chizvarwa cheSouth Africa Gift Ngoepe ndiye ave chizvarwa chekutanga chakaberekerwa muAfrica chatamba mumitambo yeMajor League Baseball. Apo akatamba mutambo wake wekutanga nechikwata chePittsburgh Pirates neZuro Maneru.
Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vanoti gwaro richabuda kubva munyaya dziri kupomerwa vanoona nezvegwara rebato muZANU-PF uye vari gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere nemunin'ina wavo uye vari sachigaro webato iri kuMashonaland Central vaDick Mafios richaendeswa kumutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Vakayamoyo vati zvinenge zvave kuna ivo vaMugabe kuti votura gwaro iri kupolitibiro here kana kuti kwete.
Asi vakatsukuvere vanenge vave kumbofema zviri nani mushure mekunge bazi remadzimai reWomen's League raramba kutora danho panyaya yavo apo rakasangana nechitatu. Matunhu gumi uye veZANU-PF Youth League vakati vakatsukuvere ngavadzingwe mubato pamwe nemuhurumende. Asi vakasukuvere vakaona rutsigiro rwakasimba kubva kuvamwe vanonzi vari muchikwata chavo cheG40 vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPhelekezela Mpoko Soro waMpoko uye gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Mamwe masachigaro nevanofungidzirwa kuti vari kuchikwata cheG40 vanoti vari kutya kudzingwa mubato vachiti izvi zviri kuitwa nevanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avanonzi vanotungamira chikwata chinonzi Team Lacoste.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika dzinoti nyaya iri kupa kuti mubato reZANU-PF muite kunetsana kusingapere inyaya yekuti vaMugabe vakwegura uye havasi kuda kutaura kuti vachaenda rini pamutyandigere kana kudoma achavatsiva. Asi mubumbiri reZANU-PF haripe masimba vaMugabe kuti vadome munhu anovatsiva kunze kwekungodoma vatedziri vavo vaviri. Izvi zvave kupawo kuti vakuru vemauto vapindire kuti ndiani wavanoda kuti atore chigaro chekutungamira ZANU-PF kana vaMugabe vasiya basa iri kungave nekuenda pamudyandigere kana rufu. Ko chii chinopa kuti vanhu vemuZANU-PF vatye kukukidzana navaMugabe? Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF kuUK Province vaNick Mangwana uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi. Tatanga nekubvunza vaMudzengi kuti sei zvichinetsa kukukidza vaMugabe.
Kuti ukukidza vaMugabe unenge uchitambira nguva nokuti hazviiti vaMugabe havangakukidzwi. Ukavakukidza unenge uchida kutozvicherera rinda rako munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ini tidzirei wapa neojorespect changira yakambokukidzwa nani kubvira 1999. Mai mujori zvese vakakukidzwa nani? Taurai kuti mune culture yekuZimbabwe yekurespect yekuremekedza munhu akagara pachinzvimbo. Inini kuno chaiko kuBritain kunoku hapana akandikukidza. Vakaise chakati election tikaideclare hakuna. Hazvirevi kuti munhu hakuna munhu anoda kupinda mutauro dzeanoziva kuti anoruza. Sezvamuri kutongoona vamwe vari kunze uko vakutanga kuti atomboikota, tomboikota venera nevekodzi vachitomboikota. Because vari kuona kuti vanoruza. Saka munhu wese mushina anotarisa kuti ndinozvirwira nechikuriri. Kana ukaona kuti chikuriri worega kuzotambisa political career yako.
vaMudzengi pindura itenzo.
Zvavari kutaura zvati siyane vana vasangira havasi kutonga vari kuzama kuti vapinde vomukutonga apa tiri kutaura vaMugabe somukuru wenyika uye somutungamiri weZANU-PF. Ndomuhwindo wanga uripo kuti sei muzanu vaMugabe vasingakukwidzi. Ndosakadai kuti kiti apa zvakuti vamwe vamangwana vangwarira nyaya vakubhurodhena Tatisa kita ramzambi.
Andisi kubroji na naibaba. Kana mkara terira mununza kutizati. Pane kaucha mzimbabu. Saka shunjesu kananda haku taura izo. Yanga yala kusimbisa. Wanga wa umbo we kaucha ya ndisi kuzai. Kuti kaucha ya achu ilimo yoku mzimbabu. Ndiye kuti munaka gara pati gara haku kuizu mbatorache iloro. Msoro wenyaya inyaya yeshu jirifitika muzano pia. Politics zomu zano pia. Saka kanada kutawara yeshu politics zano pia. Ndofanda muzili. Saka nisa nisi jeza nisa na mamu matata.
Ibabu ndinogu ndilomu wali wama mkwana asilo asilo wanga wafundi akuti seri mzangu wama mkwana wanga wafundi wanga wakati wafundi wane za wacha angirai seri kuti wafundi wa mafundi za wacha angirai saiti ndiru wane za wacha angirai
asi wama mkwana wama mkwana wama wakamboeza kuita izi wakaita sawada mafaire waka taura izo jwana webisa shamu waka zopezi tiraka vakandu kwa kunze kwe mshoko na yu wa mkabe pa wakati Evan varikuti ingawa chisieba
awana kukwikwizwa zvakasiyana kukwikwizwa tika kana kubasa kwenyu chaiko ikoko makagara ipapa apo mustudio imomo ndingakangotanga kuti ndingingabve azvirevo kuti atikupidzai handisi maona kune zvino destabilizer vekuti vanhu vachona chokota kutora nezveiwevo hauti ndingingabve kana uchida kuti ndingabve pane process ume isaka zara kuti yetu enda kuna election wuhu wina kando mabizira neto wano saka ndo papane itine gwara sangano tinema constitution kana wano achitongwa wano tongwa maringe nezini mu constitution ndo kutongwa kwa kaito wama vaire pakateta process wama vaire wanangu sivashitora mparamenda kanziba mparamenda hakuna nyika isina mawipi every party amino zia ina mawipi so if you go outside the whip wano zizira muno mchaimo muno mzite muno wanga wano wano zingwa wana naizi ufaraji waka zingwa wano kutu wana kukizi anenga atuka mkuru wewe batu discipline is important saka baba vaere kana wada kukizwa wana kukizwa wana kukizwa wana kukizwa majuru kana inu wani doo hakuna kazibwa sawo tukashamu za mbuku tawarande jizi mshadu wa zade sabutiba washamu waka tutiba mbabe ikiri mora anisubutiba waka tutiba pesa kutu kiri mora waka tukiri mora nga iti kaya ora
vahamu zingi
aaa chewa bikiri mbonde jekuti vahamu zabe mzambi yeku Muno neza kuti vakwikwidze nekuti vakabata masimba ose matomo ose ebato ndovakamabata kuti uvakwikwidze unenge uchitambisa nguva ndochokwadi chiripo kuti itsika yemuzimbabwe hongu inogona kunge iri tsika but tsika iyoyo kana iri kokwembiti iri kutobva kuzambia
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU-PF kuUK Province vaNick Mangwana vari kuLondon.
Madzimai anorarama nekuzviitira mabasa emaoko anobva matunhu akasiyana-siyana emunyika aungana nhasi muHarare. Achicherechedza pamwe nekupemberera zuva remadzimai kana kuti Women's Day iro rakacherechedzwa musi wa 8 kurume pasi rose. Memberero idzi dzinonzi dzarongwa nesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association uye dzapindwawo nenhengo dzemasangano akawanda anosanganisira reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Imwe nhengo yeVSET yapindawo mumemberero idzi muzvare tariro munyerei. Vanoti madzimai atora mukana uyu kutaura nezvematambudziko akasiyana-siyana anosangana nawo mukuita mabasa avo emaoko zvikuru vanotengesera migwagwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kumhemberero dzataenda nhasi tanga tichipara tichirekognizwa semadzimai ari kurarama nguva dzakaoma kudai ende zvasvikutibatsira kuti tinoramba tichiyeuchedzwa pamaererano nekodzero dzedu dzatinazo anova masocial economic rights tichitaurawo machallenges atinosangana navo semadzimai tichiwanikwa tichimbobatsirana kuti tingazvifambise sei muzvikamu zvinotevera tange kuti nyaya dzanga dzichinyanyotaurwa ndedzekuti harassment yedu isusu madzimai vasikana vechidiki tinowanikwa tichitsamukana neharassment yakawandisa paroad sexual harassment kufunga kwangu semadzimai vari paroad tinofanirwa kuti tiwanikwa tichidzidziswa zvakanyanya pamusoro peHIV nemacontraceptives so ndo zvimwe zvezvinhu zvataidi kudiscasa nhasi because dzimwe shamwari dzamu dzandoshanda nadzo vanofungwa kuti asabhandare bribe zvirinani ape munhu special favor but atingazivi kuti zvitemo expose kune marisk akawanda saka ndandichifarira kuti tetora specifically nezvematambudziko atinosangana nawo semadzimaina
asi munoona here imi zvose zvamakurukura pamhemberero idzodzi zvichishandura mararamiro enyu kana kuti inyaya muchangoramba muchitaura gore roga roga ramunoungana
sezvangu kuona tamire zvakuitika tikuona kuti zeset iri kutibatsira kuti zvinhu zvekutishungurudza everyday zvive zvinhu zvaakutanga kucherechedzwawo nevamwe vanhu vanotichungamirira nevamwe vanhuwo regular setin asinombobvira mbofunga kuti tudezemesaleni yanenichisangana nayo everyday so maybe hazvichinge hazvo mangwana but kana tachitanga kuzvikurukura saizvozvo maybe in the next 5 years hatizivei pamwe pane zvinenge zvaavezo
ivo vamunenge muchipomera mhosva dzekushungurudza nekusaremekedza kodzero dzemadzimai vanga vawanawo here mukana wokunge vachiuyawo pamhemberero dzenyu vachinzwawo zvenyunyuto izvo
vanga vasiko havana kuoya
vanga vari nhengo yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET muzvare Tariro Munyerei vari parunare muHarare neStudio 7.
Munhau dzemitambo izvinei zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Black Rhinos 1, Chicken Inn 0, Dynamo 0, Haumine 1. Zvichakadaro, vanotungamira Zimbabwe Open Golf Tournament varikukurudzira kuti mutambo wegolf udzidziswe kana kutambwa muzvikoro senzira yekuedza kupedza matambudziko ekushayikwa kwevatambi vanotamba muutambo uyu mumakwikwi epamusoro-soro. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Izvi zvauya zvichitevera kutatarika kuita vatambi vemuno apo vanenge vachikwikwidzana nedzimwe nyika nemhaka yekudzikira zvinotyisa kwaita mutambo wegorofu munyika. Zimbabwe iyo yaive nevatambi muurongwa hwevatambidzana vanorura pasi rese, Tony Johnston, Mark McNulty naNicky Price, oyo akamboenda pachinhano chepamusoro-soro pasi rese, haisisina vatambi vari kukwikwidza zvine mutsindo muPGA Tour. Pamusoro pezvo, vatambi vemuno vatadza kutora mukombe weZimbabwe Open, uyo unotambirwa munyika muno kubvira muna 2010 apo wakadzoka kwapera makore masere usingakwikwidzwe nemhaka yekushayikwa kwemari. Vanoronga makundano eZimbabwe Open vaMichael Mahachi vanoti gorofu inofanira kudzidziswa muzvikoro sezvinoitwa mimwe mitambo yakaita senhabvu nekumhanya izvo zvine mwaka wazvo gore rega rega kana Zimbabwe ichida kuita vatambi vane mukurumbira sezvaiveko kare.
Tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorwa kwavanoita mitambo yenhabvu.
VaMahachi vanoti Zimbabwe ine nhandare dzegorofu dzakanaka dzakawanda dzinofanirwa kuve dzichishandiswa nevechidiki asi izvi hazvisi kuitika. Vanoti munhandare idzi ndimo makabuda vatambi vakaita Sana Price.
Tambo watakagadzirisa munhu akaita world number one Nick Price and tine courses orunandare dzinotambirwa golf dzakawanda dzatinofanira kunge tichisenzesa.
VaMahachi vanoti mutambo wegorofu ukashaya budiriro mune vechidiki ucharamba uchidzikira kudarika mumadhaka mauri iko zvino. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yevechidiki vapo mavhima gore rapera vakavimbisa kuti mitambo yakaita segorofu ichange iri pazvidzidzo zvemuzvikoro asi pari zvino hapana chati chabuda pachinangwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vateereri, musakanga unoti muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa vanhukadzi mudzimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande natungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamkela ku Studio 7 ngolwesithathu ngolwesine mhlaka 27 Mabasa 2017 ngu Chris Gande
lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje,
okwakathesi kulama varieties athize areleasiweyo for sorghum, silo SV1, SV2, SV3 and 4. For upoko silo FMV1 and FMV2. For IPO millet silo PMV3, PMV2.
Abalimi besifazana abalima besemaphandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeVEC ifuna ukuthi elizwe leChina, ikhampani evele eChina kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system.
Amankampani adinga ukuthengisela leZimbabwe imitshina yokubhalisa amagama abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokutshengisa ubungcweti bawo izolo.
Ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF sokufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotsha unobhala obona ngenhlelo zebandla umnumzana Sevia Kasukuwere.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abalimi besifazana abalima besemaphandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair 2017 kobulawayo. Kusasa abahluleli kusasa abalimi laba bakhangelele ukuphiwa imivuzo emkhosini weBulawayo Agricultural Society. Kuviga unompumelelo moyo.
Unkosikazi Nomusa Moyo osuka eMbizo obukise izilimo zakhe ezITF 2017 farm produce uthe ulime umumbu, indumba lamazambane yikho akungenise embukisweni njalo ukhangelele ukuthola amathani ayisithupha.
Thina sisuke eMbizo nanjimumbu lamazambane lendumba. Nangenisu umumbu lendumba lamazamba. Ngumbono wami ngokukhangela kwami enxenye ngazo V6 times.
Unkosikazi Nokuthula Ncube uthi ulime umumbu, amabele, imfe lamazambane njalo yizo izilimo azibukisayo ukhangelele ukunqoba ethi uzathola isivuno esihle ngoba izulu line kuhle.
Ulime umumbu lamazambane lo lemfe lamabele. Ngathandela ukuthi amabele ukudla kumnandi. Nxa ubona ungani uzokuhlunga amabele uyaqina njalo kuyakhanyakala ukuthi wena ungumuntu odlisithwala esiright. Hayi sifuna uzasithola sibili kakhulu emabeleni lo mumbu, hayi sivuno sikhona.
Unkosikazi Olivia Mukondwa osebenzela eMatopo Research Station ngemizamo yokuphuma lenhlanyelo elohlonzi emelana lokusilela kwezulu uthi sebelayo inhlanyelo engafuni izulu eliningi eyenhlanyelo ezincane.
Okwakathi sikhula ama varieties athize areleasiweyo for sorghum silo SV1, SV2, SV3 and 4. for upoko silo FMV 1 and FMV 2. For ipeomilet silo PMV 3, PMV 2 and Okashana 1.
Ethi baphakathi kokupheka njalo ezinye inhlanyelo ukuze abalimi babe lenhlanyelo ezichiyeneyo ezingafuni izulu eliningi ezimelana lokuthisa kwelanga.
Ma-farmers ama-varieties lawo ayayazi kodwa sihambela phambili sizama ukuthi si-release amanye ama-varieties asinika isivuno esiphezulu kuzulu lawo evuthwa masinyane angafuni izulu eliningi.
Lonyaka abalimi abafuyayo labo balethe inkukhu njalo ikolishi yemfundo yaphezulu iLupane State University ilethe inkukhu ezehlukeneyo lemvundla ukwedlula abalimi abazimeleyo. Abakwena Senegal bangene elangeni lesithathu bengabuyisi ngemva kokungazwani lohlangothi olubuthanisa imali yesizwe olwezimra phezu kwenhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla zabo zingene. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuba khona lapho umongameli Hage Geingob wele Namibia azavula umbukiso we-ZITF 2017 okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyama-biometric voter registration kits aqede uhlelo lokutshengisa ubungcweti bawo izolo. Amankampani la abalisa iLuxtone eyakwele China leDemalog eyakwele Germany. Izolo imitshina yamankampani la ibikhangelwa ukuthi inganethwa ayingeni manzi na lokuthi ingawa iyaqhubeka isebenza na. Imitshina yeThemalock ibikwa ike yacitsha ngemva kokuthelwa ngamanzi kodwa eLuxtone iqhubeke isebenza kuhle. So kumelelwe ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ikhethe inkampani ezayithengisela imitshina yokubhalisa abantu. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi kungaba yinto embi iZEC ingapha inkampani yakwele China lomsebenzi ngoba ele China kulelizwe elazakala ngokudlelana lebandla leZANU-PF.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeZEC ifuna ukuthi elizwe leChina ikampani evele China kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system. Yikho ke sibe kube kunazeleleka ke olokhokhela iZEC umakarawu iboard language yakhe nxa ukuthi abeChina bebedemonstrata besenza izinto zabo bekhanya nje ukuthi ungumuntu ofisa ukuthi ke kuphiwe leChina. Kukhanya-ke noluhlelo lwezanu-PF asebelwenzile ukuthi bafuna ukunikelizwe leChina. Loba kungaphuma mpumelo bani-ke kukhanya-ke bona abakufisayo ukuthi benze khona lokho ngoba-ke iChina-ke ilungane lobudlelwane-ke lebandla lezanu-PF. Sesabela-ke ukuthi khona lokho kuzenza ukuthi kube le-rigging-ke kube le ndlela abangamanipulator ngayo i-system. Ukuyimanipulator wabo kokuqala sibone ngazathe kurejisteni khona lapho bangathatha isikhathi berejista abantu abalutshwane kakhulu lapho abakwazi ukuthi abalahlekelwe khona-ke. Ekugcineni-ke kube lama-voters arejistileyo-ke amalutshwane barejista abaningi ezindaweni lapho abakhangeleleyo ukuthi bangawina khona kakhulu emakhaya khona ngale kozumba maramba kufuka bona ingani yizo izindawo abangakhonsentrate kizo kakhulu.
Libona khonapho lemitshina litshengiswa ukusebenza kwayo akuvelanga yini ukuthi kungaba lokuqilibezela ekubhalisweni kwabantu khonapho?
Okambe akuzange nje kukhanye egcekeni kodwa okukhanyeleyo ukuthi i-system okuqala bangayimanipulata ngekurejisteni abantu njalo abanikazi bayo balakho ukuthi bayimanipulate layo khongelanga lokuvota lona lelo ngenzakala lanxa sengazange sikunanzelele kwakathesa. Kodwa-ke ezilongu usebenza leZANU-PF kumele unanzelele ngoba iZANU-PF lobuguluva lobuchili obukhulu kakhulu okumangalisayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party.
Abezempila kahle bathi lokho liqansa inani labahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane kubangelwa indlela uZulu asephila ngayo okubalisa ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwendawo yakuqala elizweni ezosebenza izimele eHarare ukusiza abalemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo lapho uZulu aza kube ehlolwa ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso kanye lokutholiswa imfundiso eye Onkoke Zimbabwe Center. Abezempila kahle bathi lesi simo sengezwa ukuphuza kokuyadinga usizo okusuke kube nzima ukwelapha imvukuzane nxa isikusimo esibi ofana le stage 4. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempila kahle uDr. David Paririnyathwa uthi unatha yiloba yiphi imihlobo yotshwala okwedlulisa amalawulo kuyingozi ngoba kusengeza amathuba okuhlaselwa imvukuzane.
Alcohol is a risk factor. So those people who take alcohol excessively, more than 7 times.
Utshwala kuyingozi enkulu kungezelela amathuba okuhlaselwa imvukuzane. Abanatha utshwala okwedlulisa amalawulo bethatha amapints edlula isikhombisa abasengozini. Kuthi abesifazane abazitshela ukuthi bona abanathi tshwala benatha amawayini bayaziyenga ngoba elesilinganiso esiphezulu sotshwala.
Enye ingcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane esebenzela i-Onkoke Zimbabwe Center uDr. Annie Ndlovu Hlongwane uthi lobesintu utshwala labo buyingozi kumpila kahle yabantu.
Ikakhulu ebantwini abanatha utshwala besintwini. Ngoba amaphotha asetshenziswa ukupheka utshwala lobuyani. Kwesinye isikhathi ayabe lama-carcinogenic, sithi ngama-carcinogenic substances. Ngathi ingcekeza phakathi engayenza i-cancer. I-cancer kakhulu ejwayele ukwenziwa e-associated lokunatha utshwala. Ngiyethwa nge-esophagus.
Lanxa indawo ephawulwe ngokusemthethweni lamhla uDr. Ndlovu Hlongwane uthi iqale ukusebenza nyakenye njalo ingakhethi oza ukuzathola usizo kiyo.
Isikhathi eziningi abantu bebephuma eZimbabwe besiya e-India kumbe ne-South Africa bedinga uncedo lona lolo. But khathesi sebele chance yokuthi beluzuze uncedo lona lolo eZimbabwe. And they all care kulama specialists achiyeneyo. La futhi uyazuza not only i-care yokwelatshwa imvukuzane, even spiritual care you are given to it.
UDr. Paririnyathwa utshela bekade bekulo mkhosi ukuba uhulumende ezimisele ukuluqakathekisa lolu dubo lwemvukuzane kuqhutshwe inhlelo zemikhankaso ezinjengeyokuvimba igciwane lengculaza le-HIV okwasiza ukutholisa uZulu ulwazi olwaneleyo. Abe Onkoke Zimbabwe bathi bayemukela yonke imihlobo yama-medical aids elizweni bathembisa ukuba kuzodingwa indlela zokusiza abayanga lapho bethe baza ukuzadinga usizo kibo ukuzakwelatshwa. Uhulumende uthi ukuba khona kwalindawo kuzosiza kakhulu ekuthini zande izibhedlela ezisiza abatholakala belemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo ukungezelela kwezimbili ezihlezi zikhona ezivalisa isibhedlela se-Paririnyathwa Group of Hospitals kanye lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuhlelwa sihluzeni bomama namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazana ikakhulu ngalesi sikhathi sokubhidlika komnotho.
Uthumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi kesikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amapolisa kweleBhilitane abikwa esebophe omunye undoda ofunyanwe elezikhali ezulazula duzane ledale lepalamende lesigodlo senhloko kahulumende unkosikazi Theresa May. Amapolisa la athi lundoda ubotshelwe amacala ukuba ngomunye wabalobecatsha phansi komthetho we-Terrorism Act. ubikwa engosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili.
Lapho umhlaba uzabunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo emhlabeni jikelele, iWorld Press Freedom Day, othole umvuzo waphezulu ukuba intathele izindaba lesibindi uDawit Isaac wele Eritrea akasoze enelise ukuzowamukela lo mvuzo ngoba epika ejele ngemva kokubothelwa umsebenzi ayewenza kuphephandaba leSetit kwele Eritrea. Ukudonselana amandla phakathi kwebandla okuphakathi kwebandla leZANU PF sekufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotshwa yokufuna ukuxotsha uNobhala ubona ngenhlelo zebandla umnumzana Xavier Kasukuwere. UKasukuwere ukhanya esehlule imizamo yonke yabakade befuna ukumxotsha ngoba ekhanya elesekelo lukamongameli Mgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana endawonye lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Effort Nkomo onguye osungula lingxoxo. Mnumzana Macaphulana, wena uthini? Nxa ukhangela okwenzakalayo eZANU la?
Hayi, thina babugande siyibukele iZANU singaphandle, akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana kanti ngumbango. Akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena uMgabe. Ngakho phakathi kwebandla ulabantu abangasibo bakha angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena uMgabe umi ngaphi, njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Yikuvota kwakhe konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha umnumzana Macaphulana ngokwenzakalayo ebandleni, uthi yena hayi kukhanya yindlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osekwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kwababa uMgabe?
Ngingeze ngakwazi ukuthi umuntu okhesikele ngithathe kunzima ukuthi uwazi ngokubandla ayikhona elezanu PF. So lathi abanye sikhangele siyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa ke oliqiniso ikhona ukuthi buthe kuxotshwa abanye kwathulakala zi akula muntu okhulumileyo. Khathesi sokuxotshwa abantu sebesithi kakuxotshe ukukhathukuwele, so kungikhona abantu bekwazi ukuthi kuyakhulunywa ngakho. Kuyasimangalisa lapho.
Ye, mnumzana Macaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla leZANU PF ikakhulu isikhangelo sekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuZANU PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umnomongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani? Kungaliqinise
into ekhona babugandi obaba uNkomo nje lesithuthi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga ngobana intando ebusayo kuleliyana ibandla ngekaMgabe. UMgabe yiZANU, iZANU ngumgabe. Benjalo bephakathi abadala bethu obaba uNkomo labo banibani bangamalunga ayiphathi, kodwa yona ngokwayo ukuthi ninjani, isebenza kanjani, basazobakwayo. Esingakutsho laphana okwenzakalayo babugandi ukuthi eluphele njalo esephelelwe ngamandla enjalo, umuntu lo uyimi isilo kumbe uyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona, but wakhiwa yibo bona abantu. Amandla awasebenzisayo wawaphiwa yibo, bembiza ngamagama bethu ufana noJesu, bethi ngumntakaNkulunkulu, bethi yilokhu. Usesebenzisa wona lana amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo. Kungakho lokho ayikho khona uMgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba uNkomo, uyavumelana la yini umnumzana Macaphulana?
Hayi, ngiyamuzwa ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamfananisa loJesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akuthonywa nyakuzwisisa.
Kodwa-ke lokhu-ke okunye akuthoyo ukubana umongameli Mgabe enga enguye ibandla njalo ibandla lingumongameli ngigaba uyakuvuma yini?
Yes, okuliqiniso ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu. Abantu bengaze bethi nansi isifunda. Singabantu benyama phela, umuntu wenyama wonke uyaphambanisa. Kodwa abantu kumele bamtshele nxa bebona ephambanisa. So nxa ungasamtsheli lawe wena muntu uyakushula umlando wokungabonisi umkhokheli wakho.
Mnumzana Macaphulana, wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani? Engaxotshwa na umnumzana kasukuwe?
Hayi vele njengoba ubona nje babugandi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini, ngowangaphakathi lwana, ngumuntu wakhe, inkulumo zakhe nezenzo zakhe zisuka kuye umgabe. Ngakho ukuxotshwa kwakhe kukhatshana kakhulu inqoba umgabe esaphila, umuntu lwana kasozaye ndawo. Yikho kumele obaba unkomo labanye babekwazi ukuthi hayi ibandla leli lapho likhomba khona, kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza lapho, ngoba kuyi kungumbango njalo le professionalism esikhulumayo. Umgqaku lela ule yakhe faction elakhe iqembu asebenza nalo phakathi kweZANU-PF. Okumele nje obaba unkomo labanye bakubone phakathi kweZANU-PF khona ukuthi intando yakhe intando kayiphiswa ichona. Lamabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona fana ukuthi okwenzakalayo laphana kuyini, njalo inxa siya ku-2018 iZANU-PF izabe isima kanjani.
Ulelo kugcina yini mnumzana Nkomo?
Wele ngombono wami nxa ngobuningi bama-provinces abathi kahambe, ngombono wami uzahamba.
Alo-ke ngumnumzana Effort Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, ubekhuluma endawonye lengcwethi ecubungulayo zomnotho elizwe, umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Abesifazana abaphila ngokuthengisa esitaladeni lamhlanje bebelombuthano wokunanza amalungelo abo ngemva kwenyanga umhlaba unanze ilanga le-International Women's Day. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wenzelwe eHarare lamhlanje ungenwe ngabesifazana abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy, iZichia, njalo bejabula behlabela njalo begida. Umongameli weZichia unkosikazi Lawrence Banda uthi babone kufanele ukuba babe lombuthano onje ngoba unanza abesifazana abaphatheka kumisebenzi yezandla.
Lukuhlanga lwesilawo namhlanje wokukhumbula usuku lwabomama esithi ke silungu International Women's Day. Thina ethu yicelebration ephuzileyo. So lapha ukuthi size sihlangane sikunanzelela ukuthi omama bezayo okudlula amathumi ayisithupha ekhulwini inani labo lisebenza ku-informal economy esika ukuhlanganisela amazwi endawo omama abasebenzayo nje besemakhaya abo kumbe bethengisa emgwaqweni.
Unkosazana Faith Gwangwara okhokhela abasebenza bezimele edolobheni leMarondera uthi abesifazana yibo abanengi elizweni, njalo beyibo abanengi kubantu bonke abaphatheka kumisebenzi yokuzenzela.
Esi ngifuna ukubonga kakhulu akusakuyenzeka into enganjengala ezithiya siba lo mhlangano nje. So yabona ilanga lisebenze kakhulu, liyamotivate abafazi sihlangene sibonisane izinto ezihlangana lazo ama-problem ahlangana abafazi anamhla abathengisayo esitridini.
Umnumzana Mandla Ngwenya okhokhela imisebenzi yokuqoqwa kwabasebenza bezimele edolobheni leHarare uthi abesifazana baphatheka ngobuningi babo bezama ukuphilisa imuli zabo. Ethi okudanisayo yikuba indawo ziyasilela, njalo lokuhambelana labesifazana okufana lezambuzi kungalinganelani labo.
Ama-toilets la semadala. Amathole semadala aqua long back kuma 1960s 1950s. Now abantu sebaningi lapha eHarare. Harare approximately is more than 2 million population eHarare kuphela. Sifuna ukuthi ikhansele iextende ifake amatoilet abe maningi.
Unkosikazi Sibanda uthi baqhubekela phambili bekhankasela ukunanzwa kwabantu abasebenza ngokuzenzela kunawana ezijeneyo lokwesulwa kokuhlukuluzwa kwabo, njalo kuzadinga ukusebenzelana phakathi kwabo, umasipala lohulumende.
Esingakubona kusezakala kwabesifazane yikuthi baphiwe ithuba lokusebenza esithi opportunity to work emgwaqweni khonapha uhulumende enze ukuthi kuhlangane omama bonke abasebenzi ku-informal economy laba all stakeholders wonke bakuhlangane njalo laba amabhizinisi kuyenelise kwabusiphi ukuthi emgwaqweni abantu bazilungiselele basebenze kuhle endaweni ehlanzekileyo bathole i-decent work bathole le mali kulokhu abakwenza.
Ongenele umhlangano emele ugajalwa abesifazana kuhulumende umnumzana Maphumo utshelele umhlangano ukuba abesifazana lokhu bebalutshwana abaphatheka kumisebenzi ezwayo njalo bebhekana lenkinga ezifana lokuhlukuluzwa kwezamacansini lasemisebenzini. UMaphumo uthi uhulumende weZimbabwe sethathe amanyathelo athile okuqhelisa ke amalungelo abesifazana okugoqela imithetho etshiyeneyo la amalungelo akusisekelo sombuso esitsha kunye lamathuba akuhlelo lukahulumende lwezomnotho noto olwezim asset. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Izifundi zohlelo olokuphathisa izizalwane zakwamanye amazwe ukuzofunda eMelika olwe Hubert Humphrey Fellowship Program zigqibe izifundo zalonyaka izolo. Omunye wabagqibe izifundo phansi kwalolu hlelo yena ke okade esekolejini le-American University khonapha eWashington DC ngosakhulayo oyisizalwane seZimbabwe umnumzana Mthokozisi Nyathi. Unyathi uphiwe isicoco somsebenzi wakhe kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu lezemithetho. Uze sizwe okunengi ngalolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxelwe Nyathi.
Lolu hlelo uhlelo for mid career professionals luthatha abantu especially from developing countries ukuthi bazozithuthukisa for leadership role, leadership either ku private sector or ku public sector. Luhlelo for 10 months I think it's 157 from amazwe wonke. Abanye nje ba kuma university amanye America.
So awungele kulezi zalwane ezingaki zaseZimbabwe ezikhona kulolu hlelo?
Singu 3 sibathathu sibathathu kathesi yes.
Awungele ke mnumzane uhlelo lo lutshiyane okungakanani nalolu hlelo lukamongameli welemelika odlule umongameli Barack Obama iyali program?
Lolu hlelo is targeted really is soft flexible ukuthi awulu focus kakhulu kwa academia. Ikufika nje is an exchange program so uyafika lapha ukubanisa ukuthi usebenze futhi kule requirement ukuthi kumele usebenze for 6 weeks as part of the program. So it's a 90-week program just for leadership and professional development.
Lokho sokufundileyo kulolu hlelo kuzasiza kanjani emphakathini?
So mina vele ngithanda amalungelo ezisebenzi amophinga ukuthi ngizafika ngale lami ngizama ukucontributa ukuthi ngithuthukise amalungelo abasebenzi lama-human rights, social justice.
Uyazi kulezi zalwane ezisakhulayo eziningi ezikhala bathi hayi Mike ngifuna uyofunda kwele Melika bafuna ukungena uhlelo something just like this.
Okay.
Bangangena kanjani?
Bangapply through embassy bahambe bayenze ama-interviews ba-shortliste and then ba send ama applications e-America ne-America na i-select futhi kodwa kumele bayenkhwale embassy ye-Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Mthokozisi Nyathi ongomunye wabafundi abakade bekuhlelo lwe-Humphrey Fellowship Program. Linganelisa ukubukela ilingxoxo kumabonakude imfanekiso kamabonakude ebulenjini beFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele bezihamba phambili.
Umhlangano wabosomabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair Business Conference walonyaka uqhutshwe namhlanje ngelanga lesibili sombukiso weZITF.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokuthengisa ubungcweti bawo izolo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje igama uChris Gande lela.
Lo ntungamile inkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.